Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unojipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu Yesu simba rangu unojipa simba
kana ndaka nita
ikita zaku kama imi bari makanaka unojipa simba
kana ndaka
Mani rakanaka vatereri tino sangana zve mune chimwe chirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti nhasi tinopedzisira nyaya yevhangeri reupfumi kana kuti Prosperity Gospel tina Reverend Dr. David Simango. Mufundisi Simango, mungatiudzei pamusoro pevhangeri reupfumi?
Nyaya yeprosperity gospel tinoda kujekesa kuti gospel zvinoreva kuti masoko akanaka kana kuti good news masoko akanaka saka patinozoti prosperity gospel apa tinenge takureva zviri kuitika nokuti vanoparidza prosperity gospel havapindi vachitivo nhasi ndiri kuparidza prosperity gospel havadaro nokuti nyaya iripo ndeyekuti vanhu ava vakahwanda vaine chinangwa chavo ndingada kukupai mufananidzo uri pana Mateo chapter 13 paverse 25 verse 24 pamoti Jesu vakavapa mufananidzo achiti ufu hwokudenga hwakafanana noumwe murume akadzvara mbeu yakanaka mumunda make verse 25 yoti asi vanhu vavata muvengi wake wakasvika akadzvara masawi pakati pezviyo saka panapa tine zvinhu zviviri zviyo namasawi munhu wakadzvara zviyo ndiye Jesu wakadzvara vhangeri rakanaka rechokwadi reruponeso saka panonzi vanhu vavata ndizvo zvinotsanangura pamusoro pevafundisi kana kuti vakuru vakatendera dzidziso dzakaminama dzichipinda muchechi ndiko kuvata kakaita vanhu
ko kupfuma kwakaipa here mufundisi Simango
kupfuma chinhu chakanaka zvikuru chinhu chakanaka asi nyaya iri panapa ndeyekuti pane mutsau kuda mari nokushandisa mari nemutoro wakanaka saka shoko richiti kuda mari the love of money kuda mari ndiwo munhu wezvakaipa saka vanhu vakauya kuzoparidza vaine chinangwa chokuda mari pasina chinangwa chokuda vanhu ndipo pano mutsau ndo pane simba rasatani ipapo ndo pano kurasika kukuru ndipo patinozoona vazhinji vachipinda mukurasika kukuru nokuda kwekutiko vanenge vaine chinangwa chokuda mari kwete kuda vanhu saka mubvunzo wenyu vahwande wakanaka zvikuru kutiko iko kupfuma kwakaipa here kwakanaka kana munhu achishanda maererano nenzira yakanaka kwete nenzira yokutsotsa vanhu kana kuti kunyengera vanhu ipapo ndo panenge paine mhosva yakaipa ipapo
kuve murombo kunoita here kuti munhu apinde denga
urombo hahukonzeri kuti munhu apinde denga kuva murombo hazvisi chiratidzo kuti munhu anogona kupinda denga kana kuti onzwirwa nyasha namwari nokuda kwekuti uti murombo hazvidaro nokuti kana munhu uri murombo kazhinji kacho unotozopedzisira wava munhu anofunga zvakashata unotozofunga kubira vanhu unozofunga zvinhu zvekutsotsa vamwe unofunga kuita zvisakarurama saka urombo hakuna kunaka pamunhu urombo hunokonzera kuti munhu atokanganisika atobva aipa chinopinza kudenga ndiye mwanakomana wamwari Jesu Kristu vese varombo nevapfumi havapindi denga nokuda kweurombo hwavo noupfumi hwavo vese vanopinda kutenga nokuda kwekugamuchira Jesu Kristu somuponesi wavo nokuda kwekutiko Mwari wakadanyika akaipa mwanakomana wake. Saka zvose zvinhu zviviri zvinoti urombo noupfumi hazvipi kodzero yekuti munhu apinde muupenyu husingaperi. Saka urombo hwakaipa tese tinonamata kuti Mwari atibvise muurombo atipe zvakatikodzera kurarama tichimunamata takasununguka. Tinotenda zvikuru.
Sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vari ivo vanopfuma vega vatendi vavo vachitambura?
Chikonzero sei vafundisi vanoparidza prosperity gospel vachipfuma vega vatendi vavo vachitambura? Ndo pane unyengeri manje ipapo. Saka mukaverenga Bhaibheri kubhuku raMatthew chapter 24 Jesu unotaura soko rimwe chete achiridzokorora soko rokuti musanyengerwa. Mazuva okupedzisira soko guru Mwari raanotaura kuvanhu vose nderekuti musanyengerwa, nokuti kuchauya vanhu vakaipa, kuchauya ziprofita zvenhema. Saka munozoona kuti vanhu ava havanei nevanhu vavanoparidzira, asi vanei nokutora zvinhu zviri muvanhu vachizvipfumisa ivo. Saka naizvozvo mukaona munhu manje achiparidza achizvitarisa iye asingakwanisi kubatsira vanhu vake nharaunda yake kana kuti kwaanobva, then muzive kuti something wrong, pane chakaipa ipapo. Hatisi kutaura kuti mufundisi noanoparidza anofanira kuva murombo, hazvisizvo. Asi tiri kutaura kuti iko pano kumwe kupfuma kwekuti it's excessive. Unoona munhu achitenga ndege nhatu, ndege nemotikari kuita murabadada wemotikari dzinokwana 10 vatendi vake pasina kana nebhasikoro kana chimwe chinhu. Izvozvo ndo zvinotiratidza kuti iko apapa hapana chokwadi chiri kuparidzwa, harisi vhangeri raJesu Kristu irori. Nokuda kwekutiko vhangeri raJesu Kristu ndeBhaibheri rinotikudza kuna vaEfeso, vhangeri raJesu Kristu is that equip the saints. Kana uri mutungamiriri, you equip the saints, unengochibatsira vatsvene kuti naiwo vasimukire, kwete kuzvisimudza iwewe wega wega.
Mashoko enyu ekupedzisira mufundisi Simango.
Ndada kutendera masoko echidzidzo chemushanhasi baba vange, ndichitaura masoko ari kuna John chapter 8 verse 31-32. Jesu unotaura achitiwo, kana imi muchigara mushoko rangu muchava vadzidzi vangu zvirokwazvo. Verse 32 oti iye, muchaziva zvokwadi nezvokwadi ichakusunungurai. Saka vanhu vanofanirwa kuva vanotsvaga kugara musoko raMwari, vagara musoko raMwari toziva chokwadi. Taziva chokwadi checho, chokwadi checho ndo chinotisunungura. Hatisunungurwi namaminemine namashiripitwi anoitwa navamwe vanoparidza vachitiudza zvokuita, asi tinosunungurwa nesoko raMwari rinodzidziswa nomutoo wakanaka. Soko raMwari rinosunungura vana vavanhu. Saka ndo masoko andoda kuti ndiisire kuhama dzangu ndichiti ngativei vanhu vanogara musoko. Soko iroro ndo rinotipa sununguro nokuti ropafadza. Mwari akukomborerei.
Vateereri, nemashoko iwayo anobva kuna Reverend Dr. David Simango, ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakuunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Magana ka, Jesus Magana ka, imi Jesus Magana ka.